chokutanga ndechekuti tinokadzamadzwa kana hurumende ichingouya nezuva rokuti zvikoro zvaakuzovhura musi wa28 July. Nokuti chikuru hachizi chokuti zuva rokuvhura zvikoro ndirini, chikuru ndechekuti pane zvataita here zvinopa kuti zvikoro zvinge zvichivhurika musi wa28 July. Nokuti zvinopa kuti zvikoro zvivhure hazvisati zvavamo muzvikoro. Chatakagara tichitaura ndechekuti panoda COVID-19 risk assessment inoitiwa netask force inoinclude vekuhealth, vekuministry of education namatrade union, hazvisati zvaita izvozvo. Zvikoro zvatinazvo zvinosvika izvo almost 10,000. Hapana kana chikoro chatichambova netsomometa zvayo kana testing kit. Iyo matesting kit munyika achitonzi akashota, hasi kukwana. Avo vari muquarantine vachitotadza kuti vateste nokuti matesting kits acho hakuna. Saka tinoona sekuti pasina matesting kits, mathermometers, masanitizer namaother mappes nekuchenesa kwezvikoro izvo zviri kushandisa semaquarantine places, tinoona sekuti kungava kuvaraidza zuva, kuteya nzou neriva kuda kuvhura zvikoro musi wa28 July, uyeze kungava kutamba namadhaka pasina mvura, uyezve kupinza upenyu hwavarairidzi nevadzidzi kana kuti vana vechikoro mudambudziko pamwe chete nenyika yese. Saka hationi sokuti zvikoro zvingavhurika musi wa28 July, nokuti distribution yega muzvikoro zvinosvika 10,000 iyi inoda pangasvika 2.5 to about 3 months. Saka tinoona sokuti pavataura apa hationi sokuti zvikoro zvingavhurika. Kungava kutopenga kuti tingomhanya kuvhura zvikoro. Iyo COVID-19 ichiita muramba mhuru chaiyo, zvatiri kuona izvi makeses achiincreasa, ndinoona sokuti panoita mateya.
Imi makambopuwawo here mukana wekuti mupewo pfungwa dzenyu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro uku?
Takapa professional advice kuministry of education, vakapiwa futizve submissions dzatakaita neparliamentary portfolio committee education. Asi zvinoratidza sokuti vanhu havadi kuteerera professional advice yatakavapa semaunions, vakapiwazve namaparliamentarians, asi vatomhanya kungomhanya kungomuka. Munhu arota zvikoro zvavhura votomuka achitaura date kuti zvikoro zvovhura musi wa28 July. Handiona sokuti imhiri diri kumuka kwausina maoko. Handioni zvichikwanisika kuti zvikoro zvivhurwe padhuzesa. Asi dei vatiudza kuti iko zvino taisa mamas, iko zvino taisa matest kits, iko zvino taisa mathermometers muzvikoro, ndo patingazotanga kutaura kuti tozovhura zvikoro rini.
Matanho apa hamuchatorawo imi semasangano evarairidzi kana zvikoro zvakavhurwa zvamuri kutaura zvese zvegadzirirwe zvisati zvabuda, zvisati zvaitwa?
Danho rasara chete rekuti tiite sema teacher trade union ndeyekuti titore inonzi interdiction order yokuti tistope kuopenewa kwezvikoro.